Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 11 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere cheCOVID-19. Mumiriri wenoto National Assembly Vatemba Muliswa vasungwa kumba kwavo vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Bepa Norema Verix Citizen roburitsa uori unonzi uri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere cheCOVID-19. Zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 1364. Vanhu makumi masere nevatatu kana kuti 83 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare uye vose havana nhoroondo yekuenda kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wave zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nemakumi matanhatu nevana kana kuti 34,864. Vanhu vapora vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvinemazana mana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 29,471. Mushure mekupora kwevamwe vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 4,029. Apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kuramba huchiderera. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vasarivare nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvakare zvine ukasha. Nhasi mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vanga vachitarisirwa kuti vataure nevakuru vezveutano mumatunhu ose nezvamamiriro ezvinhu. Vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera kurudziro iri kupiwa yekuzvidzivirira nekupfeka mamask, kugeza maoko, kusaita magungano nezvimwe. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru musangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Ndingati zvekudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 pari zvino zvingave zviri paviri. Chekutanga ndechekuti tese tinozviziva kuti kubvira zvatanga chirwere cheCOVID-19 Zimbabwe yanga ichisangana nedambudziko rezvekushandisa kutesta vanhu vakawanda. Saka dambudziko guru ratichinaro nderekuti our testing capacity ichiri very low nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa.
Izvi zvinorevei varusike?
Zvichireva izvo kuti pari zvino izvi tikatarisa mastatistics atiri kupiwa anogona kuva asiri kuenderana nemamiriro ezvinhu kunze uku maringe nechirwere cheCOVID-19. Zvichireva izvo kuti tinogona tikunge tine vanhu vakawandisa vanogona kunge vachifamba vasingatomboziva kuti ivo vane COVID-19. Vamwe vacho nekuda kwekuti vari kubatwa neyatinoti mild strain yatagara tinayo COVID-19 yanga isina ukasha hwakawanda, vari kugona kusvika pakupora vasina kumboziva kuti vakambobatwa nechirwere cheCovid-19. Kwauyawo zvekare pari zvino izvi tine dambudziko rekuti nzvimbo zhinji dzine mafashamu emvura.
Zviri kukonzera matambudziko akaita sei takatarisana nekurwisa chirwere cheCovid-19 zvemafashamu izvi?
Tine dzimwe nzvimbo dziri kumaremote areas. Ende kunzvimbo ikoko kunogona kuitikawo zvekare kuti kunogona kuine vamwe vanhu vari kusvika pakushaikira mungave mudzimba, vogona kusvika pakuvigwa nehama dzavo vasingazivo futi zvekare kuti hama yavo inogona kunge yafa nechirwere cheCovid-19.
Ko vamwe vangu vachibva kunze kwenyika uko vanga vachiunzawo dambudziko rakaita sei tichitarisa pazoro rekisimusi apa?
Mazuva makesi dzedu paanga achiwanda takaona kuti akanyanyowanda mazuva ekisimusi yavanoti festive season. Apo takawana vanhu vakawanda vakadzoka kubva kumusha vachibva kunyika dzakaita sana UK ana South Africa dzinova dzacho dzimwe dzacho akanga ari mahotspots.
Ko seiwo chirwere changa chakunyanyowo kupararirawo munyika tichitarisa vamongo vasinawo nhoroondo yekumbobuda kunze kwenyika?
Nguva yapfuura kwakanga kwava nekusatevedza maCovid-19 guidelines zvakanyanyisa. Apo vanhu vakanga vakungoita madiro ajojina vasisatevedzere maguidelines. Saka makesi zvedu akava nekukwirawo zvakare. Asi nekudawo kwelockdown yazointroduswa iye zvino izvi, tiri kuona kuti inogona kunge iri kubatsirawo zvekare kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa neuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCovid-19.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 96,732. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru kana kuti 3.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadiki ndiro zverine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni zana nemanomwe kana kuti 107 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana nemakumi manomwe nechimwe kana kuti 471,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 27 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matanhatu kana kuti 60 million. Mumiriri weNorthern National Assembly Vatemba Muliswa vasungwa kumba kwavo nhasi mangwanani vari pakati pemusangano nevatori venhau vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19. Ukuwo mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Madruku vanoti hurumende haifaniri kuramba yakavhara nyika nekuda kweCovid-19 vachiti inofanira kuchitsvaga dzimwe nzira dzekurwisana nedenda iri. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa vasungwa apo vange vari kuita musangano nevatori venhau pamusoro pemashoko ange ari kutenderera pamadande mutande pamusoro pavo nemumwe aimbove shamwarikadzi yavo. Mumwe mutori venhau apinda mumusangano uyu Nyashandoro audza Studio 7 kuti musangano wange uri pakati apo mapurisa apinda achiti anoda vamuliswa.
Tanga tiri pakati pekutora nhau. Mapurisa anobva asika vane zvirori rakazara vakomana vesapoti ndobva vatovatora vatemba Muliswa vabva vaenda navo vari mumota yavo.
Mapurisa aenda na vamuliswa kuBorodale Police Station uko vanonzi vapomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vamuliswa vasungirwa mhosva yekuunganidza vanhu zvisina mvumo kunova kutyora mutemo weNational Lockdown. Asi vamuliswa vari kuramba nyaya iyi vachiti musangano wanhasi wange wakarongwa nevemedia center. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vauza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kuitwa pamedia center sezvange zvakatarisirwa. Vamuliswa vanotarisirwa kuenda kudare mangwana. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavo Momaduku vanoti hurumende haifaniri kuramba yakavhara nyika nekuda kweCOVID-19 vachiti yave kufanira kushandisa dzimwe nzira kurwisana nedenda iri. Vachitaura nevatori venhau pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, vamadhuku vati hurumende yakaita zvakanaka pakuvhara nyika senzira yekudzivirira COVID-19 asi vati nyika yave kufanira kuvhurwa.
Ndatarisa nyaya yekumira kwakaita zvesituation yemunyika yeCOVID-19 tikatiwo pane zvimwe zviri kugonewa nehurumende nezvimwe zvairi kutadza. Chai rakagona hurumende nyaya yemalockdown kuti kungovharwa kuti vanhu vamborega kufamba zvakanyanyisa, asi kufunga kuti pamwe next week havazoextend lockdown iyoyo. Izvozvo tafunga kuti kushanda kwehurumende kwakanaka.
Asvati havasi kufara nekuti hurumende haisi kuburisa pachena uwandu hwevanhu vari kufa kana kurwara neCOVID-19. Vatiwo vanoda kuti hurumende iburitse pachena kuti urongwa hwenhomba yekudzivirira chirwere ichi huchafambiswa sei. Vatiwo bato ravo harina mufaro nekufoira kwakaita vana pabvunzo dzegrade 7 vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende yaregerera dzidzo kwenguva yakareba. Vatiwo zvikoro zvinofanira kuvhurwa kunyange hazvo kuine COVID-19 vachiti havasi vana vese vari kudzidza pamadande mutande. Saka zvakakosha kuti kunze kwemachiremba nevakoti varayiridzi vanofanirawo kupiwa nhomba iyi nekukasika.
Ngavaite murongwa wekuti vazive kunyange kuine COVID kune manzvimbo dzakawanda muZimbabwe dzisingakwanisi kuita zvinonzi online education. Saka ngapanyatsoitwawo chichaenda sei mberi nyange kuine COVID vanhu vachitodziviswa zvekuonana nematichers avo, and zvingaita kuti vamwe maticha vaite vamwe vanhu vanoita izvozvo.
Sachigaro rimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vati vanobvumirana vamadhuku kuti dzidzo yaregererwa kwenguva yakareba uye panofanira kuitwa mushandira pamwe kumutsiridza dzidzo munyika. Asi vatiwo chikuru chinofanira kugadziriswa muzvikoro inyaya dzemuhoro yevarayiridzi avo vasiri kufara. Vatiwo varayiridzi vakatoita chisungo chekuti havasi kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 kudzamara mihoro yavo yagadziriswa.
Hapana any engagement kuti tabayiwa rini, ende maticha haatodi kubayiwa. Ari kuti ngatimboendai nemapeero anoita vanhu vanotanga kubhadhara votanga kubayiwawo masoja, mapurisa nemasiyayo, because they don't trust these vaccines, it has not been tested. So vari kuti ngatingotedzai peishiti yedu yatinoita, timbotangawo masoja, mapurisa nemasiyayo neekuhelta, tikaonawo vachirarama tozouyawo iba.
Mumwe mukuru mukuru mubazi rezveutano uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti varayiridzi havasi pavanhu vachatanga kubayiwa nhomba, asi akati zvichaziviswa svondo rinouya mushonga uyu wasvika munyika kuti vachapinda papi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nemusi wechipiri kuti nhomba iyi ichatanga kubayiwa varapi nevamwe vashandi veutano nevakwegura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Democratic Party vari kuenderera mberi vachibudisa humbo hunoroverera vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva yavari kupomerwa, vachiratidza mavhidhiyo anga asati amboonekwa anoratidza kupazwa kwakaitwa Capitol Hill nevatsigiri vavaTrump avo vairatidza ukasha hwainge hwakaipa. Mukusimbisa nyaya yavo yekuroverera vaTrump nemhosva yavari kutongwa nayo, vachuchisi vakaratidza nezuro mavhidhiyo anoratidza kuti vaTrump vakaunganidza vatsigiri vavo vakavapeshedzera kuti vaite zvemhirizhonga vachiedza kuti sarudzo yavakanga vakundwa ipidigurwe. Kunyange hazvo mamwe masenata eRepublican Party achiti anoda kutanga anzwa mativi ose asati atora divi, mamwe masenata ebato iri ari kumira nerekuti vaTrump havana mhosva yavakapara achiti chinangwa chedemocratic party nechekuda kuona kuti vaTrump havafi vakakwikwidza musarudzo yezvematongerwo enyika ndokana vakawanikwa vaine mhosva. Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vaudza Tsaranoka Hwande weStudio 7 kuti kunyange hazvo vachuchisi veDemocratic Party vakaratidza dare iri umbowo hwakasimba, havafungi kuti izvi zvichapa kuti vatsigiri vaTrump vachinje pfungwa dzavo.
Ndinoona kunge vari kuratidza zvakasimba kuti mhosva iripo. Nemaonero angu vemaRepublicans havasi kutombopichisa kuti pane mhosva, vari kutongoita kunge vari kubvuma kuti mhosva iripo, asi uyu munhu atifanirwa kumutonga nekuti haasiziri muofisi.
Sei maRepublican vasingaratidzi kubvuma kuti vaTrump vakapara mhosva? Chii chinodaro?
Vanotya. Vanotya kuti yavanoti besi yaTrump inomuteera kwese kwaanoenda, nazvo inoteera zvese zvaanotaura. Saka Trump akabuda pane any forum pese paanenge apiwa mukana akati ningi senator wekuistate munhu akaipa zvatopera, akati ningi munhu akanaka. Vanoteteera izvo, havachatsvaga kuti vazive kuti chii chaita kuti ati munhu akaipa, kana kuti mareasons acho ane musoro here kana kuti haana evidence behind them. Vakangoudzwa vanoteteera izvozvo. Ndizvo zvavanotya kakuru, kuti zvikuru kuti zvikanzi you are now on the other side, on the bad side of that Trump, vanozotanga kutokudikampena on your next election, watove nemakwikwi akaita se akakomba kuti uhwine re-election. Saka vese vari padhuze nere-election they wanna be on his side.
Chinoita kuti vatsigiri vaTrump ava vamati besi vari vashoma kudero kuma 33% kana 35%, chinovapa simba rakawanda kudai chii zvekuti vanotyiwa nedzimwe nhengo dzebato ravo?
Besi kazhinji chinotyisa iprimary election, saka havatyise pageneral election, nokuti pageneral election wese munhu anenge akuzama kuti chiwane mavhoti emaindependent. Saka havazove extreme sezvinoitwa nemasupporters aTrump, asi kana usiri extreme sezvinodiwa nemasupporters aTrump, iyo 33% iyi hausvike kuti uzonzi wave mumiri weRepublican Party. You will not get that nomination. Saka kana uri senator ane nzvimbo yake and you are up for re-election, chauri kunyanyotya ndechekuti kuchazouya mumwe anoti no, ndakuda kukuchallenger for that position in a primary, whereas vanenge vakanguva zhinji vanenge vakamirira kuti vachangomirira Republican Party vasina munhu avachallenger kuti at the primary level tikudawo kupozisheni yawakabata iyo. Saka zvese izvi zvinoitwa nenyaya yesetup yemaprimary election. Ndipo pane musindo wakanyanya wokuti vanhu vaTrump, even though they are 33% kumaprimary, vanenge vakati wande nekuti inenge iri Republican at York.
Kana vaTrump vakawanikwa vasina mhosva, munofunga chichaitika chii pautungamiri hwavo muRepublican Party?
Ndinoona kunge simba ravo rakatoti dzikirei, nokuti vanhu vari muRepublican Party iko zvino kune vanhu vari kutobuda muRepublican Party vachiregister as independent, vamwe vari kubuda vachitita akujoina maDemocrats, asi vashoma naika kune besi yatinotaura iyi yaTrump. Asi zvikanzi Trump havana mhosva, vaTrump havana mhosva naika, handione kunge zvichaita mutsauko pasapoti iyoyi, nokuti sapoti iyi I think yatoshifta, yagara yatomuvha nezvakaitika musi waJanuary 6.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura vari parunare vari kuDallas, Texas, naTsaranoka Hwande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutaro zveutano muSouth Africa waZweli Mkize vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo ine urongwa hwekuwandudza dzidziso pamusoro penhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson mushure mekunge yamisa nhomba yeAstraZeneca zvichitevera kusagutsikana nemashandiro enhomba iyi. kwa naure Daily Maverick kwa South Africa rakaburitsa mari mwezuro gwaro rinonongodza nyaya dzeuori warinoti huri kuitwa muZimbabwe nevari mumasimba izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora pagore. Gwaro iri iro rinonzi A Study of Cattle Dynamics rine mapeji 54 uye rinonanganidza huori unonzi huri kuitwa nechikwata chakasimba chinosanganisira vanhu vari muhurumende, mubato riri kutonga reZANU PF pamwe nevamwe vemabhizimusi vanodyidzana nehurumende pamwe nebato riri kutonga. Vanhu ava vanonzi negwaro iri vari kuita huori munyaya dzezveupfumi kusanganisira kuburitsa munyika zvicherwa zvakaita segoridhe nemangoda zvinokosha mabhiriyoni emadhora gore roga roga. Gwaro iri rinoti panhongonya pehuori uhu pagere mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanonzi vari kudzivirira chikwata ichi. Izvi zviri kubuda panguva iyo sangano reTransparency International rakaisa Zimbabwe pachinhano chezana nemakumi mashanu nenomwe panyika zana nemakumi masere dzine huori hwakanyanya pasi rose mugwaro rakaburitswa nesangano iri gore rino. Gwaro reDaily Maverick iri rinoti nyaya yekupedzwa kwehuori uhu inonetsa sezvo vanofanirwa kunge vachirwisa huori uhu vaine chekuita nahwo, asi rinokurudzira vekunze kuti vaongorore zvakasimba mafambisirwo ezvinhu munyika uye rutsigiro rwemapoka anorwisana nehuori akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, Office ya Auditor General pamwe nemamwe masangano akazvimirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pane zviri mugwaro iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai. Tatanga nekubvunza vacharumbira kuti vanoti kudii nezviri mugwaro iri.
Tichinda rising to the point yeDaily Maverick report yekatiyo yavabudisa. Hazvindi tadzisi kuti ndigokuudzai kuti ichi chirongwa chamukoma wedu Hope Chingono ndo vane agenda yavo yavari kuramba vachipusha havo yokutoropodza nekubudisa dzimwe nyaya dzinenge dzisipo kuti vanhu vafungire kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Hazvingi hapasipo kutanga munoziva nyaya yedrugsiya yakazokonzeresa kuti Dr. Obadiah Moyo vazoshaya basa ravo. Zvakasangana mukoma Hope, saka kana tichiteera tinoona kuti mukoma Hope havasi ng'anga havasi profet vanenge vari kufidhwa neinformation nehuevhe vanenge vachivafidha. Ende ndakuona kuti pokutanga paya padrugs vakanga vasiri against president, but I think nenyaya yekuti mukoma Hope vakanetsana nemitemo Zimbabwe for some time vachisungwa vachibuda vachisungwa vachibuda vanenge vakutagita president wedu weZimbabwe Comrade Isi Ndangakwa ndokwavafidza nenyaya yavo.
Maita vacharumbira vamuringai munoti nezvataurwa navacharumbira pamwe chete negwaro iroro
ndokuona kuti sekuru vangu vacharumbira vanenge varotamba chisheru nechokwadi. Daily Maverick haisi kubudisa zvinhu zvitsva panyaya dzecorruption muZimbabwe. Tinoziva kuti UN yakaita mainvestigations a1988 to 2003 kuCongo akaburitsa nyaya idzodzi. Taona futi kuti China iyo inonzi always a friend yeZANU PF yakati iyo yakatenga fojika at a rate of $9.05 per kg. Zimbabwe kwakuya ichiripota iyo kuti vakatengesera China 4.8 million kgs zefojika. But you know, China is going to report 115 million something kgs. So I think we're going to be ZANU PF Nevan, Varimu Utongwa, Nayo Mkuru Amnangakwa, Vanenge Varkupira, Nika Edu, Marikupira, Kwekutanga.
Vacharumbira mataura eminyaya yekuti vachingono ndo vamuri kunongedza panyaya. Vachingono vanga vane simba rakadii zvekuti vangazunza nyika sezvayaita izvo nenyaya yehuori?
Vachingono hapana powerful yavanayo. Vanenge vachitaura mailage yavo yokuti vave popular because kana ukatanga kutaura pamusoro pegovernment napresident uchiramba uchizokorora unogona kuitsa mailage yako yokuti usikamwe itwedzire. As far as the government is concerned, you can even iwo president yedu makambo wa vachisara nyaya hupo izvinono kana commission asaraki ava mention saka isu sezambia vanditi we are not bothered by chimono ne zvisese maadjarenzi yake anoita
vamuringai zvamataura imi kuti hapana zvitsva panyaya yehuori pane zvinoshandurwa here negwaro iri kuburiswa kwaraita iyi
because paita papa vanhu vanga vasina chokwadi kuti zvinhu zvakanyatsomira sei saka ezvinezvi kune empirical evidence yanoti empirical evidence iri kuratidza kuti huori hwakatanga karisa vamugabe pachavo vanga vataura vasati vabviswa pautongi kuti kwanga kwashayikwa 15 billion saka tirikuona kuti zvinoramba zvichienderera mberi
ndimbopindawo
vacharumbira pindaitinzwa
saka tora nyika anditika tikatora izvu vanhu vaifunga kuti we will never leave Zimbabwe and that's the crime we have committed anditika it became a crime of our life but we will get over that
thank you
all these things zviri kubva panyaya yekunzi takatora nyika yedu
thank you
nyaya yemasanctions ndonyaya iri kuramba ichitaya kuti ikonomi yezimbabwe politics zokuzimbabwe dzirambe zviri pacenter stage
vamuringai zvingagadziriswa sei nyaya dzehuori izi mashoko enyu ekupedzisira
nyaya yehuori inotanga patransparency kuti zvive transparent kana kujekesesa kwekuti nyika inofamba sei number one number two accountability accountability inotanga nelegitimacy saka ngatitange ipapo
vanga vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance mudunhu renorth america vati mwatsi muringai vari parunhare kuohio muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegista rumbira kusango vari parunhare kucanada nestudio 7
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Women's round table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi munguva ino yedenda recovid-19 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nemumwe chete vakashaya nezuro nechirwere checovid-19 mumiriri wenoton munational assembly vatemba muliswa vasungwa kumba kwavo vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 bepanhau remaverick citizen rinoburitsa huori hunonzi huri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.